sing barang Gwanda.
Zawangu wa mkakawa wirabete
Dakambo
Watis kwa kuteka mwechete Moyo noda sifungwa zati kwete Kunyarara usafunge andikete Kutiwa iwane mumwesha Davane mumweka Daramba kuzuru chiskwa machuru nechikunwe Sanfoneresha Sanfonere Pandai kuda wainishora Pane mumwa kanditora osha Sanfonere Mwarano ziva ndaka eza Chawaingoda